Malaria ilikuwa peak period yayo, imenyanyowanda muna March kushika muna end of May. Ndongwa ino itunawa na mvura yakawanda, and seja muno zwa zvakaitika from the 15th to the 17th of March, gore rino takawirwa necyclone yakaita kumanika lengi ikaaffecta part of Mashonaland East, part of Mashingo, and a little bit also in Midlands, and we had effects, but the huge impact yakasanganikwa nayo kuchimane mani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupanjika kwedzimba. Dzimba dzinowandozotanga takafiricha nemushonga wekudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikaland vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection yevakangachitarisa kuwana kumadziro akafiritwa. So nokudaro vari kurumwa neumuti, vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti huri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva wawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takasanda pano chiri nawo mapartners ikoko, tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vakanga vari matende navava kugara matemperature shelters ndiri kumaschools. Saka takavapa mamosquito net, tirikuvatsvagira marepellent, uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanise kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti moto unoruma kana kubva roira kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellent atatitaura ayaya, ngavaashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net banhu rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatsakatatisika, vamwe vari kuvaka tukubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanhu kana kuparemta. Ndo madzivirira vangaite. Asi kana munhu anzwa kuti ngaasiri kuzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, tine vanambuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara, vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemarari.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisizwa zvakanaka achigara munzvimbo idzi dzatataura dzinei dziri kumabhodha edu, madistrict ari kukwira nemabhodha anaCimanikaland, Mashonaland East, Macentral, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nemalaria inenge iri mumasvingo. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.